chaitika ndechekuti MPO ZANU-PF ari very unpopular kusepeherao aunganidza vanhu pachikwana nhasi akavatakura namarori namabhazi nokubva vaenda parufu nokunotanga kuponda vanhu vanga vachichema parufu ipapo vachibva vaudza mhuri yokwaali yose kuti takudzingai pano pamba chibva izvozvi takura zvinhu zvenyu dzepano nhasi saka iye zvino ndatotonerwa zvichinzi mhuri yacho yatotuta kwese kwavo kutotiza pamba ipapo but hadzizivi kuti chaanozvitambudzira kuita zvese izvi chii nokuti already mhuri yokwaali yatomeka decision yokuti more blessing haasi kuzovigwa kusvika avo vakamuponda vasuva saka ndiyo nyaya iripo yokuti zaya nhasi ikaponda vanhu pamba pamore blessing ikadzinga nemhuri yese yokama wopa more blessing ali kuti ibvai pano pamusha ende utsinye hwakadai hausati hwamboonekwa sepeople to disrupt funeral saka chiripo nechekuti mangwana tiri kuenderera mberi nememorial service prayer yedu ichauya vanhu vese avo vanga vachizorana namore blessing ali hatisi kunobatira maoko mhuri yokwaali musango tiri kunobatira maoko pamba pamore blessing imba yake yaakasevenzera achitevenza kusitumidza municipality
ko panyaya yekuvheneka mutumbi kana kuti post mortem zviri kufamba sei
nhasi ndokwatanga tiri vamuvheneka kuona kuti anga ane covid here awanikwa asina covid saka tamirira autopsy report yokuona kuti chii chacho chacho chakaitwa kwaari
ko pane urongwa here hwekuti muende kumatare kuti mubvise vanofungidzirwa kuti vasigive zanupiesa
tiende kumatare tazowandirwa nezvinhu zvakawandisa zvatanga tichiita pamusoro penhamo iyi so tazovhiringika tanga tato pamainstructions already kuzimbabwe leaders for human rights navaalex muchada hama kuti tiende kumatare timise mabhinya aya vanouraya munhu vapedza kuuraya munhu voti munhu iyayo munhu iye haafaniri kuti acheme saka tanga tatobudza vaalex muchada hama kuti timanye kubare rehigh court kundoti tipfumure izvi zvinhu zviri kuitwa namabhinya ezanupf but nguva ndiyo yatikurira hatina kukwanisa kuti bate kubatanidza nokumanyamanya kwatanga tichiita pane zvimwe zvinhu zvanga zvichitika izvi